mufudzi wangu hapana kana chimwe chandoshaya anondilatisa pamafura manyoro anondigadzirira tafura wake mari wangu zvinondi nyaradza saka nyasha nengoni zvinondi tevera zvinondi tevera mazuva ose nyasha nengoni zvinondi tevera zvinondi tevera
gospeljingle.com.